VaBiden vataura ivo kuti mitemo miviri ine chekuita nedambudziko reCOVID-19 yakadeclarewa kubva muna 2020 patanga dambudziko reCOVID-19 inonzi iyo Public Health Emergency uyezve National Emergency ine chekuita nedambudziko reCOVID-19 yava kuzobviswa pamitemo yanga iripo, asi vari kuti zvichaitwa May 11. Vanoti ivo izvi zvichapa nguva kumainsurance companies, zvipatara, machiremba nemapatients in general kuti agadzirire kuchinja kwemutemo uyu. Saka between now kusvika muna May 11 vanhu vanenge vachigadzirira kuchinja kwezvinhu.
Asi tingati here nguva yacho yanga yakwana yekuti zvinge zvichiitwa izvi, tichiona kuti denda reCOVID-19 richiripo?
Ndinoona sekuti idanho ranga rava overdue, kana ranga rava kutarisirwa kuti richaitwa, nekuti munomu muAmerica upenyu hunenge hwatidzokerei pane zvahwaiva tisati tava nedambudziko reCOVID-19. Izvi hazvireve kuti COVID-19 yapera. Chazvava kureva ndechekuti COVID-19 yava kutarisirwa sezvimwe zvirwere zvakaita sana flu kana vana tuberculosis, zvokuti munokwanisa kubata henyu but zvichikwanisa kurapwa zvisingainvolve mafederal agencies which had been necessitated nenyaya yedambudziko reCOVID-19. Saka ndinoona sekuti vanhu vazhinji vanga vava kuti zvinhu zvasvika pakuti ngatichichinja magiya.
Munofunga here kuti vanhu vagadzirira shanduko iyoyi iri kuzoitwa muna May iyoyi?
Ndinofunga kuti zvichatambirwa neruzhinji muno muAmerica. Vanhu chavasati vava kutarisira machanges achaitwa.
Ishanduko dzipi, Dr. Ranga, dzingauyiswa nekubviswa kwemitemo miviri?
Sezvatinoziva, COVID-19 yanga iri kuita kuti vanhu vakwanise kurapwa vane maMedicaid nemamwe mainsurance allocations anga achipuwa iwo nehurumende yekuno, kuti munhu wese anenge abatwa neCOVID-19 akwanise kurapwa, hurumende ichizobatsira zvipatara nemachiremba kuti makosta vanenge vain care aitwe taken care of. Saka ndo zvimwe zvichachinja zvekuti vaBiden vati iwo ngatipei vanhu nguva kuti vakwanise kugadzirira for this kind of change. Mavhaksini anga achipiwa vanhu mahara aya achange ava kutengeswa nana Pfizer. Ivo vari kuti ivo pamwe dosi yePfizer vaccine, for instance, one dosi change yaita kana $130 per dosi. Saka zvinhu zvekuti until now vanhu vanga vasinganyanye kushushikana nekuti hurumende yanga ichiita maaccommodations for this kind of vaccines and treatments for COVID-19. Saka izvi zvichachinja nemitemo iyi kana yasudurutswa yePublic Health Emergency neNational Emergency nechekuita neCOVID-19.